Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kugumbi 29/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi
kana tisina kahomwe kekudira pabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita zitigare ichikuenda nenzira imwe chete
imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino
kanzuru inosiva iyo inoprovhaidha mvura kuvagari haina kupa official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugwenhoro ringavarii
vagari vemuguta regweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr godfrey kanyenze vanova mukuru wesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino sezvo zimbabwe yagara iine zvikwereti zvakakura zvayange ichiedza kubhadhara nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzange dzichitarisa kuti mari yekunze iri kushayikwa zvakanyanya pari zvino inge yowanikwa zvakavhurwa musika wokutengesa fodya zimbabwe yagarawo iine zvimwe zvikwereti kumabhanga akaita seworld bank neafrican development bank zvairi kutadza kubhadhara asi zvinenge zviri pachena kuti reserve bank of zimbabwe iri kuremerwa nezvinhu kusanganisa kupa makambani mari dzekutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa kwemotikari gorosi mafuta ekubikisa nezvimwe mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata Dr. Kanyenze
kuenzana vari kutaura zvavo asi takambonzwa zvakare vachidaro pakatanga musika uyu vaitoti mari iyoyo inokurumidza kudzikama pamusika ino wemabhanga musika wekunze uchibva wangoparara asi tiri kuona kuti hazvina kudaro saka zvinogona kungoita kana pave nesaga remari yokunze kwenyika raiswa mumabhanga rinobatsira kuti pave nesupply saka inyaya yedhimande nesupply kana pasina dhimande yakakwira zvayakaita asi mari yokunze kwenyika iri shomanana inongoenda nzira imwe chete yatanga tichikuona iyi saka hationi zvichiitika nokuti tiri kuona kuti nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kuitwa zvinoda mari yokunze kwenyika zvikave zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika angave akanzi naminista malegacy gas zvinhu zvakaita semari dzinodiwa nemaembasi hana iyata wendege wezvendege dzinobhadharwa kunze kwenyika imari dzakatomirira kuti dzibhadharwe idzodzo saka naizvozvo kana tisina kahomwe kekudira mumabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita mitigare ichikuenda nenzira imwe chete saka handioni zvichiitika kuti ingadzikame nokuti kudzikamiswa kunotobva mukugetaona mari yokunze kana isipo handioni zvichiitika izvozvo
asi chii chiri kupa kuti mari yekunze inyanyonetsa Dr. Kanyenze munguva inoi tichiona kuti fodya iri kutengeswa kazhinji mitengo ndo painenge yakadzikama
ndambotaura ini kuti nyaya yedhimandi yakakwira chaizvo zvakare pane zvinhu zvakatowanda zvanga zvisina kutobhadharwa Sina zaito doa kutimari yoyo ya maona anefoshka. Inenge ya katoba atuwa ane shumwe shumuzwa. Manga musina kubadala mashure. Sina kayanda chitile gafideti ya. Yukuti kune mari ze mashure zangasa za badarwa. Sina hiyo mari ya maona hii. Aisha shati skwi pane janasi. Ya hapu shati skwa pane jane zuro. Sina musina kubatwa. Kazuro chile wa ezo kutimari yeye yoyo. Aisha shina. Chaita pasile kwe tabiri ya waku bara sukwere tiswe mashure suuza kubadawa nebari yoku zekwe nika maka pawa ya kusara mashure chose kwe allocation ya foreign currency ane reserve bank chaita kuti marino ani kwa inenge yato pita pabas neche kare ichiko patwa chete inenge yato vara inenge yako na mtu vara sukwere tiswa desu.
Nyanji munyadze zveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanova mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vomugweru Regweru Residents Forum rinoti kanzuru pamwe chete nemunyori weguta havasi kuita basa ravo nemazvo sezvo vagari vazhinji veguta iri vakashaya mvura kwemazuva mazhinji asi hapana akaudza vagari kuti chiri kunetsa chii. Mukuru wesangano iri vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kanzuru inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Vamazorodze vati zvinosiririsa chose kuti vanhu vazhinji mumawadhi gumi nemasere emugweru havana kuisirwa mvura nemabhauza kwemazuva mazhinji asi hapana chakaudzwa vanhu munzvimbo idzi. Tabata vamazorodze kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chiri kunetsa mugweru muguta regweru nenyaya yemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti chitatu zvakatanga musi wemande mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepi evanhu kubva mawadzi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura iyi isabuda mumatepi avo chisingavachii. Zvichirevaizvo kuti kanzuru inoiva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro kugweno roringava rei. Saka nyaya dziri kubuda pagweru city townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenoro zvinova izvi zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya Gweru City Council neZETDC havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara macity fathers edu necouncil management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeredza izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabhoos nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru makambosvitsa chichemo ichi here kucity council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano reGweru Residents Forum raamboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumhonya zvofamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasanga kunge vashuwa kuti dambudziko racho ririkutangira kukanzuru here kana dambudziko ririkutangira kuzivisa, nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana isangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano reGweru Residents Forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpecta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai information and publicity department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura kana angava mawater bowsers kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipota dzichipa vanhu mvura mumawadhi akasiyana siyana. Asi izvizvi hazvinenge zvichiitwa, zvakonzeresa izvi kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 AM vachinotsvaga mvura kumabhozi.
Mukuru weGweru Residents Forum vaCharles Mazorodze vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvicha kadaro, tabatawo vakafano bata chigaro chemunyori weguta reGweru vakai Douglas Kwekwe avo vati ichokwadi kuti mvura yakambonetsa muguta asi vachiti yange isiri mhosva yekanzuru asi yekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company sezvo kune michina yemvura ku Damu reGwenhoro kwange kusina magetsi vachikwekwe vati zvinhu zvakagadziriswa uye vanhu vanofanira kuve vave kuwana mvura semazuva ese.
Icho kwadi mvura iri kunoita muno muGweru vati kunoita kwayakaita it was not fault yeGweru City Council. Kwakaita maproblems ezesa mapower power line rezesa rinosupply the main pumps edu ari kuGwenhoro. Saka kwaita maproblems iyayo. The next thing ndezvekuti Zesa attended to the problems. Then there was temporal pumping. Kwanga kune low voltage kuzesa. Zvakakonzera futi kuti kuite delay in the supply of water. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti mvura kana yamira uko yamiswa kana kuti nemagetsi kuti izopambwa vanotora mahours. Kuti izosvike kuwani it's about 5 hours kuti isvike kuma low areas. Then kuti izosvike kuma high areas zvinotora almost a day to 2 days kuti isvikeko kuma high areas akaita sekunana mukoba 14 tichienda kunana 19 uko nekunana Delsford. But however Zesa have attended to the problem and mvura yanga ichipambwa tasarirwa nema areas mashoma. However ku Delsford taitawo problem yekuti pakaitika water burst and our engineers are on the ground right now vachiatenda ku Delsford tangatiitetapo.
Saka kuGwenhoro pari zvino kwagadziriswako?
KuGwenhoro kwagadziriswa tine 4 pumps dziri kutoita izvozvi dziri kugita mvura.
Imimi sekanzuru yeguta zvinhano zvamuri kutora ndezvipi kuti zvinhu zvose izvi zvisaitika zvakare?
Zvese sometimes it's beyond our control nekuti kana mageti aita fault paipa tinotangangawo pumping yacho inenge iri very low. But what we normally do to know my residents, they should be aware of what is transpiring. So if you have a problem, you have a challenge, you have a problem, you have a problem, you have a problem, you have a critical problem, you have a problem, you have a problem. So you have a funeral, you have a hospital, but the Bowser ready sometimes is one at a time. So we are suggesting that tikukwanisa kuzotenga mamwe mabhauza ekuti anga achibatira mumacritical situations here. And in future also we have proposed kuti maybe we might want kuti tiite malong term solutions kunhu kwakaita kune maperennial water problems nekuti basa redu nderekuti tisvite mvura tikwanise kunge tichitakura mabhini tikwanise kunge tichidei asi hatingawate hope tichiziva kuti mumwe munhu haasi kunwa mvura yakanaka. Hatingawate hope kana tichiziva kuti marara haasi kutakurwa. But we are trying by all means kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vakai Douglas Chikwekwe vari parunare kuGweru neStudio 7.
Makadii hama neshamwari dzedu dzeStudio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 4650318. Namba dzedu zvakare +1 202 4650318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Tombo tarisa zviri mapepa nao anasi. Mubepa nao re Herald mune nyaya ya Registrar General wa Clement Masango vachiramba mashoko ari kubudiswa pa social media ekuti mutengo wemagwaro okufambisa kana kuti mapassports uchakwidzwa muchinguri chishomanana chiri kuuya. MuHerald nekare mune nyaya pamusoro pendege yeAir Zimbabwe iyo inonzi yakapose yapita mudambudziko ichibva kuBulawayo mushure mekunge yarova shiri ikatanga kubudisa hutsi asi ichinzi yakanomhara zvakanaka muHarare. MuDaily News mune nyaya yenhengo dzeparamende dziri kuyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu zvisati zvavaibvira. MuChronicle mune nyaya yomuzvina bhizimisi wekuChabalala uyo ari kuchipatara mushure mokupfurwa katatu kese nembavha. Chikamu chino chinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamariro ve Studio 7, ini ndinonzi Fred Chipandu, ndiri pa Cape Town apa pa Western Cape. Ndinobatikana zvikuru neve machechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vachifa pachitambura havasi kuprofita izvozvo, asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bhishopu nemiya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari ukoko ndokunoitwa kupenga ukoko ikoko chakonjako. Hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvokuti vana veZimbabwe vabatane. Nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bvinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu zvatoziva mana kukura hwinji izvo. Asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa naMwari, ivo vakabvisa vamugabe nekupu dzinozikamwa vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onzi wakaiswa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaizvo. Tatenda zvangu inini maita basa vatii vashamarara.
Makadii vatekenyuma vestudio 7. Ini sekarang itu atas pasua mandima dari pasukan dekat po South Africa. Nutenga di laut bermain di padang di kampung Zimbabwe. Ini di papa kita bila, abu, government itu tidak dengan nama pras. Apa anas penyu zaman gaji nama pras untuk menggarap kita lagi di laju. Pasal ini zaman boy, karena development zaman gaji nama pras sokti mudahnya. Jangan nuti pamberi na abu. Panggawabi, apa nak asli nak kau agama? Panggawabi berkuah agama. Ibu ibu di pihon aku gon. Waktu aja jangan kau gara, baris jangan kau jaja apa? Nanti kita surprise. Cium cium tu. Cium faham tu mungkin ni masih anda jangan mood dan face jangan faham tu sendiri mau maju kan? Nanti kau gara iya ni muri aja ni aku zaki asli nasi tu. Pandu kan aku orang ni kelam.
Makadi enyu vashamarari veStudio 7 mose pamwe chete navateereri. Zita rangu rinoitwa Phineas Mangena. Ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha ndinobva zvangu kuMberengwa kwaMataga. Nyaya ndinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadyiwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika mberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadyiwazve nemukomana wechidiki varamba. Tarisai izvi zvakakuitika. Vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya. Vachazviwa futi, vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona iyi. Ini ndava nemakore 43 pari zvino. Asi handina chandati ndaunganidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatibwa penjeni. Tarisai kuti pa 43 years koini vana vangu vachabatana nei. Izvi zvoda Mwari dai vapindira. nekuti chavanongoda kungotungamirira zvavamunanga bandoona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo ari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga vanoona sokuti vangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe but izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuvanhu tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuikwa makwerekwere asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira tatenda.
Makadini zvenyu muvatsigiri vashamarari vestudio 7 ndiri kuno hangu kuzimbabwe kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu vekuzimbabwe especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika medu mabasa chaiwo hatina toita sei zvationera vedu vekunyika ino ameno mwari takungozvisawo kuna mwari naivo vachamisa tongotiwo dai vakuvapawo chimuti vambotiitirawo laiti munyika kutaura chokwadi tapererwa chokwadi isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo toitei munyika yezimbabwe zvakaoma mbivangu zvakaoma chimboti kunyepa takaomerwa neupenyu munyika yedu yezimbabwe upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu vezimbabwe ndo zvakafanana namunangagwa munangagwa namugabe vakafana nevanhu vaivanda mvura muamburela imwe kana amburela ikatogwa nemhepo vose vanozara panhene ndo zvakafanana nevarungava uye munangagwa une dambudziko haagwiri kodzero dzavanhu unogwira kodzero dzake haagoni kutungamirira vanhu unotonga vanhu saka kana pakadero kaipapo hapana purezidenti pane munhu unotungamirira nyika wakapamba upurezidenti sematorero avo vakaita mugabe vakapokonyora kupokonyorera chigaro chachokupokonyora hino chigaro chavakareva kuchigara chikavhunika vagara pasi mai saka vavanavavanavakava vati kutonga ava vanava dai vatipesera nokuti chatara kurendesa nyika yedu iyeyi zimbabwe yatorendesewai muchahwa munangagwa rimwe zvaifumaiti ndakarendesa kungoshavanu moti kuti
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSpain reSocialist Party rakunda musarudzo yakaitwa nemusi wemigovera asi havana kuwana uwandu hungaita kuti vatonge vasina rimwe bato. Mutungamiriri wenyika vaPedro Sanchez vakaudza vatsigiri vavo kuti vangangoumba hurumende vachibatsirwa nerimwe bato raikwikwidza bato ravo zvine mutsindo. Pope Francis nezuro vakakurudzira kuti vapoteri vari mumizinda yevapoteri muLibya vabviswe munzvimbo idzi sezvo kurwisana kwave kunyanya munyika iyi. Pope Francis vakakumbira kuti vapoteri kunyanya vanhukadzi, vana nevarwere vakurumidze kubviswa mumizinda inochengeterwa vapoteri. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zvezimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa eguta rePoway mudunhu reCalifornia ari kuongorora upenyu hweumwe murume John Ernest uyo akapinda musinagogu maiitwa minamato nevatendi vechiJudha akapfura vanhu vakafa uye mumwe chete akafira kuchipatara vamwe vakaendeswa kuchipatara. Mapurisa anoti Ernest uyo ane makore 10 akanyora pasocial media yake kuti akakurudzirwa kupfura vanhu vari munzvimbo yemunamato nokuurawa kwakaitwa vatendi kuPittsburgh mudunhu rePennsylvania muno muAmerica nekuChristchurch kuNew Zealand. Muna gumi guru korera pera umwe murume akapinda mu sinagogu ku Pittsburgh akapfura vanhu gumi neumwe. Mwedzi wapera uyu umwe zvemurume akapinda munzvimbo mbiri munonamatirwa nevechitendero chemoslem akapfura vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dr. Frank Guni vachitendero chechijudha vanoti izvi zvinokonzerwa neruvengo kuwanikwa kwepfuti pamadiro pamwe chete nezvinotaurwa nezvematongerwo enyika muamerica. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya inyaya inoti netsei nekuti dambudziko chairo nderekuti pfuti hadzina kugadzirirwa kuti zvive zvinhu zvedambe. Pfuti dzinogadzirwa kuti dzishandiswe mukuuraya. Saka ndo dambudziko rekutanga rekuti pfuti dzakawandisa, munhu wese wakawanda anogona kutenga pfuti dzaanoda achigara nadzo mudzimba. Asi hadzisi zviya zvatingati pachirungu matoi kana kuti zvinhu zvedambe, nekuti kana yazoshandiswa inouraya munhu. Dambudziko rekutanga nderekuti pfuti dzakawandisa uye dzinobvumirwa kuti vanhu vangova nadzo. Dzangofanana nehembe yekuti munhu anotoda hembe 10 dzerudzi rwakati unotenga. Ndo dambudziko rekutanga. Asi chinozokanganisika ndechekuti pfuti kana wazo vanhu vashatirwa vashaya kuita matare ekuti vashandise mazwi akaringana mukuyanana, vamwe vanozoshatirwa votora pfuti dziya vachida kupedza shungu.
Tiri kuona zvekare kuti kuswera zuro pane munhu akapinda musinagogo akapfura vanhu imomo. Imimi semunhu wechitendero chechijudha, munofungei, munoona sei zvose zviri kuitwa kuvatenderi vechijudha pasi pose?
Uku kushungurudzwa kuri kuitwa vatendi vechijudha, asi tikadzokera ndinoona sekuti tinogona kuwirirana nevanoita zvemutemo vari kuti idzi imhosva dzeruvengo. Dambudziko guru nderekuruvengo. Ruvengo rwapinda muvanhu. Vanhu hatichakwanisi kuyanana tichigara pasi tichizeya matare kuti kunyange vanhu vachitadza kuwirirana mune zvakasiyana siyana, mukana wekuti vanhu vagare pasi vachitaura wakuita mushoma. Saka violence kana kuti zvemhirizhonga zvaakunyanya kushandiswa zvakawandisa munzvimbo dzakasiyana. Ndakada kunangana nechitendero chedu chechijudha. Zvinorwadza kuti vanhu vari muimba yokunamatira musinagogi medu manga muchinamatirwa kuti vanhu vatende kumusiki nenguva yesabata. Saka zvinobaya mwoyo kuti munguva iyo yatinenge tichizvininipisa pamberi paMwari, umwe munhu wofunga kuti wouya neputi kupfuura vanhu vari kunamata. Zvino zvinorwadza.
Dr. Guni, icho chinomboita kuti munhu awane simba kana kuti ave nepfungwa yokupinda pakaungana vanhu vachinamata achibudisa futi achipfuura vanhu, chii chinokonzera kuti munhu aite zvinhu zvakadari izvi?
Ruvengo kazhinji kacho. Ruvengo runobva munzira dzakasiyana siyana. Tikatarisa nenyaya iri yatakatarisana nayo kupfuurwa kwakaitwa kusinagogi kwedu kucalifornia, ruvengo rwekuti munhu uyu maonero edu munhu anga achivenga vechijuta, kuti tizive kuti ruvengo rwake runobva pai hatisati nyatsokuziva zvedu. Vanoongorora zvemitemo vachambotsvaga nhoroondo yake kuti vanyatsokunzwisisa kuti chii changa ichiitika kwaari, asi zviri pachena kuti yanga iri nyaya yoruvengo.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Njiti moswera zvakanaka.
Soku isika disenda bakufu.